Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo zvita 3/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reparamende rokurudzirwa nevanopikisa nedzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi kuti risatambire bhajeti rakaturwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube. South Africa inoti pane vana mazana mana nemakumi mana nevatatu 443 vekuZimbabwe vabatwa paBite Bridge Border Post vachida kupinda munyika iyi vasina magwaro ekufambisa kana kuti mapassports. Zvizvarwa zveZimbabwe zviviri zvinonzi zvakapiswa zvikafa kuSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reparamende nemusi wechipiri svondo rinouya riri kutarisirwa kutanga kuzeya kuti rotambira here kana kuti kwete bhajeti regore rinouya rakaturwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nemusi wechitatu kuti rive mutemo nemusi wechina kuti rive mutemo. Asi mangwana nemusi wechipiri nhengo dzedare reparamende idzi dzinenge dzichipinda mumisangano yakarongwa nebazi rezvemari inenge ine nyanzvi dzichizeya zvinoreva bhajeti iri. Asi bato guru rinopikisa Residents Coalition for Change nedzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari kukurudzira paramende kuti isatambire bhajeti iri sezvo vachiti richaomesera varombo kunyanya kubirikidza nemitero yakawanda kusanganisirawo pamatoll gates dzimba mari dzemihoro nezvimwe. Asi chipangamazano chebhanga guru Reserve Bank of Zimbabwe vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vapersistence gwanyanya vaudza Studio 7 kuti zvimwe zvinhu zvinogona kuvandudzwa asi vanhu havafaniri kurasa mvura yekugeza zvese nemwana.
Kana mitengo yezvicherwa ichidona semadonhero airi kuita mari kupinda kwayo munyika kunotapudzika zvakanyanyisisa. Ndikapasi nenzaniso kuti taiwana mari nga nge ichisvika 120-130 million dollars pamwedzi oga oga zvakuna naplatinum sezvimwe zvicherwa zvakaikomberedza. Asi iye zvino mari yataakuwana yatodzika zvakanyanyisisa pamwedzi oga oga yatova pasi pe80 million. Izvi ndiri kukutaurirai kuti muzvisise dambudziko ratiinaro rinokonzereswa nezviri kuitika pasi rese.
Munorevei muzvinafundo?
Zvinoreva kuti tinofanira kutsvaga dzimwe nzira dzekuti tiwane mari senyika. Tikamukaona vamutumi uye vakanga vachikwenya musoro wavo kuti saka ino nedambudziko ratiinaro torarama sei senyika panoda kutsvagwa nzira dzekuti tigowana mari. Ndataura dzimwe nyika dzakatikomberedza dzemuno muAfrica nemuchamhembe kweAfrica asi avo vasiyana nesuka nekuti avo vanogona kuwana rubatsiro rwekuti tinoziva kuti zvinhu hazvina kumirirai zvakanaka. Chimiro hachina kunge chakamira zvakanaka chekunze uye denga harina kunge rakaita zvakanaka. Saka tinogona kubatsirai pamari dzenyu dzamunoda dzebhajeti inonzi budgetary support.
Asika vagwanyanya mataura nyaya kuti Zimbabwe haisi kubatsirwa nedzimwe nyika. Nyika dzakawanda dzakabuda pachena kuti idzo dzirikuda kuti Zimbabwe iite sarudzo yakachena. Asi sarudzo dzatakaona dzakaramba kutambirwa nesadak neAfrican Union chaiyo. Handizvo here zvinozoita kuti matambudziko acho atonyanyisa?
Izvo zvekuti ukama hwacho hunobva kupi tikada kuzonozvironda ava vanenge vachitaurawo zvavanotaura vepaZimbabwe vane mhinduro yavo yavanotaura. Saka nyaya yacho inobvira kumashure hatingagoni kuipedza nhasi uno. Asi inini handirambi kuti tinofanira kuita zvakanaka senyika. Tinofanira kufambisa upfumi hwedu nekufambisa nyika yedu zvakanaka zvinoyemurika pasi rese. Asi izvi handitsidziri kuti tinofanira kugwadama nekupfugama kuti umwe munhu agotiti wandipfugamira. Saka zvavandipfugamira ndaakuziva kuti ndaakuchishanda newe. Aiwa,
nyanzvi nyaya dzezveupfumi vari chipangamazano chebhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano.
Tiri kuti rinofanira kurambwa neParliament nekuti iri bhajeti richaunza dambudziko guru kuvana veZimbabwe nenzira dzakasiyana-siyana.
Mungatsanangura ipapo?
Chekutanga ndechekuti mari yevashandi macivil servants iya $300 yaifanirwa kuchipiwa yakanga ichinzi COVID allowance yava kufanira kutekswa, zvoreva kuti mari yacho kusara nayo inonge yadzikira zvoenzera nhamo. Chechipiri ndechekuti mutemo wakaturwa naminister of finance wekuti matraders vaya vanotengesa mumisika matax shop vanenge vasina yainonzi VAT certificate vanofanira kunyimwa masupplies nemamanufacturers. It's a dangerous policy.
Nechikonzero chei muchidaro?
Kuti threshold yavari kutaura kuti munhu apuwe VAT certificate anofanira kunge achitengesa masales anosvika 25,000 US dollars pagore. Saka vatengesi vazhinji vari mumusika havakwanisi kutengesa masales iwayo. Vanonge vatomiramira vamwe vanoita $500 pamwedzi, zvoreva pagore vanosvika $6,000. Saka chisiku dzeva mutumiwe ndechekuti one mumaketi umu mune vanhu vanosvika kuma 6 million plus vari kurarama nekutengesa, nekuti hurumende yeZimbabwe haina kuvhura musikana wemabasa ekuti vaone kuona kuenda kumabasa kana maeconomic opportunities. Saka vanhu ava vasangana nedambudziko renhamo. Chechiviri chekuti matraders kana vachanyima macommodities nemacompanies emunhu vanoenda mhiri kwasare South Africa, Botswana, Zambia, Mozambique vonotora macommodities vosimangira.
Zvine dambudziko rei izvi?
Zvokonzera kuti chii? Macompany edu emunhu avhare nekuti mazara zveSouth Africa. Saka budget iri harisi kusapota vanhu. Minister of Finance vari kuti wealth tax
imari
munhu woga woga anemba inofura $100,000 anofanira kubhadhara tax ye1%. Zvoreva kana une imba iriwo $100,000 unobhadhara $1,000 pagore kuhurumende yeZimbabwe. Zvaiita sei? Isu patinotenga dzimba idzi tinobhadhara necapital gain tax yakanobhadhara kuti kuhurumende. Patichafa kana dzimba dzakutransfera kuenda kuvana vedu tinobhadhara nonzi estate tax. Again tiri kupa hurumende mari. Then again every month tinobhadhara marates nedevelopment levy. Imari dzekuenda kuhurumende. Saka haisi kukwana here? Ingawani vari kutekisa kudhara. Saka iyi 1% iyi zvazvipi? Tadzoka nguva yasimitika Rhodesia yadzoka yekuti taakuchajiwa yainzi hard tax.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Commissioner Michael Masiapato veBorder Management Authority yemuSouth Africa vanoti pane vana mazana mana nemakumi mana nevatatu kana kuti 443 vekuZimbabwe vabatwa paBridge vasina vabereki vachiedza kuendeswa kuSouth Africa. Izvo zvinotevera kumiswa kwemabhazi makumi mana nemaviri nemapurisa pamwe nevanorwisa uori vemuSouth Africa. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum muzvare Diana Zimbudzana.
Kuru chinokonzesa kudaro ndechekuti mapasipoti aya ari kudhura. $120 ichiri kuchajwa, ende tiri kunzwa kuti kutanga kwegore rinouya anenge akuita $200. $120 imari yakawanda chaizvo yekuti inopfuura R2,000. Saka kuvanhu vari kuno ku$2,000 imari yakawanda zvekuti vazhinji vasina mabasa kwavo vanongoita mabasa ese ese anotadza kuita atsvage-tsvage mari iyoyo agozokwanisa kuti atore semwana pasipoti. Ndochekutanga. Chechipiri, mapasipoti evana kana vasati vasvika pamakore 13 anenge achipera kana kwapera makore mashanu. Saka unoona kuti pamwana paanozosvika pamakore 13 anenge atotorwa mapasipoti matatu. Saka izvozvo chimwe chinhu chinoita kuti zvidhure zvezvitadzisa vabereki kugara vachingotorisa-torisa vana mapasipoti. Asi panogona kungopaine zvimwewo zvishoma zvekuti vamwe vanenge vachizoba vana nekudidi, asi hazvina kunyanya wanda.
Asi semaonero enyu, dambudziko iri ringagadziriswawo sei?
Dambudziko ranyanya kuvepo nderekuti mai votsva musana, mwana votsva dumbu. Nekuti dzimwe dzenguva mai ava kana kuti baba vanenge vasina zvimwe zvavangaite kuti vachengete mwana wavo kunze kwokutomutora kuti vave vagare naye kuno kuSouth Africa. Saka apo zvemari yekuti vagozoita zvemapasipoti vanenge vasina. Saka dambudziko racho iroro rinoti nesei kugadzirisa. Asi tinokurudzira kuvabereki kuti zvingava zvakatoringana kuti vave vanogadzirisa mapepers evana kuti vana vavo vafambe vaine mapepa akakwana, kuitira kuti pasazoite dambudziko rakadai. Nekuti ezvine zvikana vanhu vachinge vabatwa kudaika vaakunzi ngavadzoserwe kumusha. Ende kana vana ivavo vachidzoserwa kumusha vanga vaine vabereki vavo, zvichireva kuti nevabereki vacho ivo vari kubva vadzoserwa kumusha. Saka vanhu ivava tinenge taakuti vese vadhipotwa. Ende kana wadhipotwa unopiwa bhana, uchabvumidzwa kuuya kuno. Ende chakaipirwa kudhipotwa kana ukapiwa bhani iyoyo ukada kuenda kune imwe nyika, dzinyika dzinonyanya kuongorora izvovanhu vano. Vazhinji vekumusha vari kuda kuenda kunana England kune kueurope uku vanozviongorora izvozvoona kuti iwo nebhani yawakatowa kusouth Africa vanobva vakunyima bhiza rekuda kuenda ikoko.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum muzvare Diana Zimbudzana vachitaura vari parunare vari kuPretoria, South Africa. Hurumende yeAmerica iri kukurudzira Israel kuti ichengetedze upenyu hwevanhuwo zvavo vemuPalestine apo kurwisana kwaenderera mberi nhasi pakati pemauto eIsrael nechikwata cheHamas chinonzi neAmerica chinopfurikidza mwero. Mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris mumashoko kuvatori venhau vati mifananidzo yevanhuwo zvavo iri kubuda iri kuratidza kuti vanhu vemuGaza vakawandisa vanenge vari kuurayiwa. Asi mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vati hondo haisi kuzomira kusvika vose vari muutapwa hweHamas vasunungurwa uye mauto avo aparadza chikwata ichi. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa anonzi apinzwa mugwagwa yakawanda yeSouth Africa mushure mekunge vanhu vanomwe vaurayiwa munzvimbo inogara veruzhinji yeDeepsloot muJohannesburg. Nemusi wechishanu manheru, mitumbi yevanhu vaviri vanofungidzirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe yakawanikwa yakapiswa munzvimbo iyi. Nezuro zvinonziwo mimwe mitumbi yevanhu vashanu yakawanikwavo. Vanhu ava vari kupomerwa mhosva dzekuti vaiita zvekubira vanhu. Kunyange hazvo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviviri zvakaurayiwa zvaitoenda hazvo kukereke. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopuwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro yataita na Muzvare Daisy Ndoro, avo vanotenga zvinhu kuZimbabwe vachinozvitengesa kuSouth Africa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tinotengesa zvikafu zvekumusha, tinozvitengesera muSouth Africa, tinobva nazvo kuZimbabwe tichiuya kuzotengesa kuSouth Africa. Takazvifunga nepamusana pekuti takaona kuti maZimbabweans mazhinji ari muSouth Africa vanofarira chikafu chekumusha. Saka takaona kuti kuti zvivaitire nyore, tinozvitora toya nazvo padhuze, vazotengera vapadhuze, nekuti vazhinji vacho, vazhinji tingati 98% yemaZimbabweans vazhinji tinofarira chikafu chekumusha. Saka takaona kuti tikazounza padhuze zvinovaitirawo nyore, vanokwanisa kutengera padhuze.
Bhizimusi renyu rakura zvakadini kusvika pari zvino?
Bhizinesi redu riri kufamba chaizvo ende riri kukura nekuda kwesapoti yamunotipa, nekuda kwesapoti yamunotiratidza. Tine tarisiro kuti nekufamba kwenguva richange rakura kudarika zvariri nhasi nekuda kwesapoti yenyu yamunotipa.
Saka pamunotengesa apa, zvii zvamunenge muchitengesa?
Tinotengesa zvinhu zvakasiyana siyana zvakawanda wanda. Tine dovi, tinaro zvekare dovi, tine jemu, tine mufushwa, tine nzungu, nyimo, matemba, madora, mauyu, mahewu, maputi, chero majigisi zvekare kuZimbabwe tinawo, maminti tinawo, tinazvo zvakasiyana siyana zvekare. Tine masupa doro, tinaro futi tinotengesa, tine makaskets tinawo zvekare, tine zvekare mazowe, maorange crush, raspberry, cream soda, zvese zviripo.
Vanoda kutenga vanozvifambisa sei? Munowanikwa kupi?
Tinowanikwa kuInanda, kunonzi kuMuchebeni, ndiko kwatinowanikwa. Kune vanenge vachido kutenga asi vasingakwanisi kusvika patiri, munotifonera zvekare, tinosvitsa mudzimba o anyway pakakusunungukirai kunge tichikugamuchidzai mapasewo enyu. Munotibata panamba dzinoti 0642382359. Kozoita zvekare vanogara out of Durban, kuna Cape Town, Joburg, Pretoria, Eastern Cape, PE, tinosvitsa zvekare. Munotibata, tinokutumirai
mashoko enyu kune vamwe vana veZimbabwe vari kutsvakawo zvekuita kuti vabatsirike muupenyu. Ndeyekutiwo kudini?
Kana wafunga kuita chinhu, ita chinhu nemwoyo wako wese. Kana wafunga kuita business, ita business nemwoyo wako wese. Ende meka shuwa kuti business iri ndura uri kuda kuita here, usati wazviita. And also usabvuma kutarisirwa pasi kuti business racho, business racho. Ramba wakangoshinga, ramba wakadzvanya ipapo. Mubusiness tinodona nekusemuka, nekudona nekusemuka, because panenge paine macompetition. Vamwe vanenge vachitengesa ikoko, vamwe vachitengesa nekoko. Asi ndinokuti ramba wakashinga zvinoita chete, usatsike kuita chiramwa mubusiness. Rambo wakangoshingirira, Mwari varivo mubatsiri wedu.
Panhasi togumira pano, manzwa hurukuro yataita naMuzvare Daisy Ndoro, avo vanozivikanwa nekutenga zvinhu kuZimbabwe vachinozvitengesa kuSouth Africa. Ndino kutendai vatereri kunge mangamui nesu muchirongwa chedu chanasi cheve chidiki. Tino kupai zvakare chimwe chirongwa cheve chidiki sondo rinouya. Ini ndini Taboka Ncube ndiri mu Washington DC.
Makatirira ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu.
Manheru akanaka vatereri, tasanganazve muchirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tinodawo kunzwa kubva kwamuri pamusoro pemubvunzo wevaprofita watakapindurirwa zvondorapera namufundisi David Simango. Ngatinzwei mashoko pamusoro penyaya iyi anobva kuna vanoti ndi mufundisi Dube.
Wazuvai vatereri vana veZimbabwe, wazuvai vashamarari vedu pachirongwa chedu chechitendero, ndokubatsira nemufaro. Pamakabvunza imi kuti vaiko zvino vadzidzisa ava vapostora ava vanonzi vaite basa iri nani nechikonzero chinoti vana Peter vakasarudzwa naJesu, vana Paulo vakasarudzwa nemweya kuti vaite basa, zvakangofanana mukoma. Nokuti Jesu wamuri kutaura nezvake haana kutombobva patiri, uripo mweya musoni wamunotaura nezvawo wakasarudza vanhu hauna kutombobvazve mukati menyika ino urimo. Uyezve basa racho harina kutopera rokusarudza vanhu, vachiri kusarudza. Nokuwanda kwatiri kuita mukati menyika ino, nevaparidzi vanofanira kuti vawandewo vachitosarudzwa nemweya musoni.
Mufundisi Dube, tinozviona sei kuti mweya mutsvene ndiwo watisarudzira vanhu vanotiparidzira?
Tinoona nemabasa avo anoenderana nokuparidza kwavo, nokuti kana vachiparidza nezvemweya mutsvene nezvaJesu Kristu, vanofanira kuti vaitewo zvemweya mutsvene. Tobva tozviona, todzidza kubva pavari, right? Tikatara pana mabasa 8:26 tikamhanya nemashoko ipapo, tinowana panoti paiva nomumwe murandarume akanga ari muranda wamambokadzi Kandasi wepaEthiopia. Aiva parwendo kubva kukereke Jerusarema mbarodhi yeGaza, mweya mutsvene unoenda pane murandarume anonzi Firipi. Firipi unonzi nemweya mutsvene, swedera kurodhi iyi inobva Jerusarema ichidzira Gaza. Firipi unoswedera sezvo atumwa nemweya mutsvene. Unoona murandarume ari mungoro achiverenga Bhaibheri, anomubvunza kuti iwe unonzwisisa zvauri kuverenga here. Murandarume anoti aiwa, ndingagonzwisisa sei kana pasina andirondedzera kuti ndigone kunzwisisa.
Zvinorevei izvi mufundisi Dube?
Zvazvinoreva ndezvokuti hakuna usingazivi Mwari. Nemurandarume wanga ari mungoromo waitoziva kuti kuna Mwari, pati pane anoda kuzorondedzera, anoda kurondedzera kuti vanhu vanzwisise ndiwo unotumwa naMwari. Kana mukazvitarira mukati mebhaibheri mumo, munoona kuti Firipi wakatumwa nemweya mutsvene akaenda akasvika pakurondedzera murume uyu, murume uyu akasvika pakubhabhatidzwa.
Muchidimbu mashoko enyu anotii mufundisi Dube?
Mashoko angu ipapo anoda kuti regai vanotumwa naMwari vachibudisa mashoko aMwari varondedzere kune vanhu vanzwisise vanhu vabhabhatidzwe. Ko vanhu vakagubhabhatidzwa sei kana vasina kuwana varondedzera? Ko ivo vanorondedzera vacho nezvebhaibheri vanobva kupi vanotumwa nemweya mutsvene? Tingadzidza sei kana tisina varondedzeri? Varondedzeri vezvebhaibheri, varondedzeri vezvemweya mutsvene vanofanira kuvapo, vanofanira kuwanda nokuda kwokuti nesuwo tiri kuwanda mukati menyika ino. Asi mukuwanda kwavo vanofanira kutumwa nemweya mutsvene sematumirwo akaitwa Firipi kune murandarume weEthiopia. Ndinotenda nemashoko iwayo kuti Mwari vachitire zvakanaka vanodzidzisa shoko ramwari ngavawande vachidzidzisira muna Jesu Kristu.
Tinotenda zvikuru nemashoko amufundisi Dhuve. Ngatichendai kuna Pastor Mhungu vanodawo kutaura pamusoro penyaya iyi yevaprofita.
Ndinoda kutenderana zvikuru navasimango pakududzira kwavo pamusoro pevaprofita kuti vadudzira kududzira kwezvokwadi. Nekuti Jesu pana Mateo 24 pavhesi ndi 11 unogara ataura pamusoro pevaprofita kuti vaprofita vazhinji venhema vachazara munyika. Saka ndinoda kutenda kuti zveshuwa vaprofita vazhinji venhema vazara munyika. Chikonzero nei vaprofita venhema tinovaziva sei, tinovaona sei? Shoko rina Mwari rinotitaurira kuti tichavaona nezvibereko zvavo. Nekuti hapana mazambiringa akambotanhwa parukato, hapana zverukato rwakambobereka mavonde. Saka zvibereko zvavo ndozvinotidzidzisa. Nekuti mweya wokuprofita mweya unonyaradza. Mweya wokuprofita hausi mweya wokutsvakisa nyonganyonga mumhuri kana ruvengo semuenzaniso. Toti vanhu vaenda kumuprofita vanosvika vachitsvaka dambudziko rinovanetsa. Vanhu vakasvika pamuprofita, muprofita wenhema unosvika ovaudza kuti pakati penyu ndiri kuona baba varivo vanokanganisa mhuri. Saka muprofita iye haana kugadzira kunyaradza mhuri, asi wagadzirisa ruvengo. Saka mweya mutsvene zvaunonyaradza une zano rekuita. Saka vanhu vazhinji vatinoona sevaprofita havasi vaprofita, in'anga nevavuki nevafemberi. Nekuti kuprofita chaiko chaiko havasati vasvika pakukwaniswa. Nekuti tikaverenga bhuku sekutaura kwavaita pana Vakorinde 14 inotiudza kuti mweya mutsvene kana uchimweya muprofita basa rake nderekunyaradza. Nekuti Jesu unoprofita mukadzi weSamaria, haana kumbomuprofita zvizhinji. Asi wakamuudza zvokwadi iri pamwoyo pake, anoziva akatenda kuti zveshuwa muprofita waMwari. Saka basa rekuprofita harisi rekunyonganisa vanhu kana zvekutaura zvinhu zvinohlisa kana rekufihlidzira vanhu. Mweya mutsvene kana waprofita unonyaradza ende unobatanidza hama nehama, nekupa zano rekukunda zvakaipa, kwete kuti mweya mutsvene ugare wakahlidzira vanhu nekuvhundudzira vanhu.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chesvondo rino. Ngatisanganei zvakare zvondo rinouya muchirongwa chedu ichi. Tumirai maaudio enyu ezvechitendero paWhatsApp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndiri muWashington DC, ndiri Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Aiwa, tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Josi Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tombotarisa zvabuda mumutambo wenhabvu wechibuku Super Cup watambwa nhasi kuBaobab Stadium. Dynamos yasimudza mukombe uyu kekutanga munhorondo yayo, uye kubva zvatanga mukombe uyu mushure mekurova Ngezi Platinum 2-0. Sezo nguwa edi apera, regaiti mbotarisa misore na u zvakare. Dare re paramende rokurudzirwa kuti risatambire budget rakaturwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutulinqube, richinzi nevanopikisa ibudget rinotsikirira varombo zvakanyanya. Asi hurumende inoti budget rakanaka chose. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviviri zviri kufungidzirwa kuti zvakapiswa zvikaurayiwa kuSouth Africa, uko kwakaurayiwawo zvimwe zvarwa zvenyika iyi zvishanu. Dynamos yosimudza mukombe wechibuku Super Cup. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dze isiNdebele.
Soku isikhathi sendaba ku VOA iNdebele.